manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuguro umiguro 4/2021 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvozvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Manyu applicants varoda kuapply vari kuda table. Vana apply ku housing department. Vaapply ku housing department. Housing department ndiye inopa matable. Ndomashandira ati kuita at the moment.
Batore ZANU PF Manicaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika.
Achitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingota pasi nemapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvokupumhanga izvika kuti kune zvaitika. Saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kumatirika vanhu vakadzira kuma 4-5 asi mapurisa dzatanga kusvika kuma 11.
Donje rakawanda rotsva nemoto kuChipinge. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanowandudza utungamiri wemakomiti eNational Standing Committee pamwe neNational Executive webato ravo danho rinonzi nevamwe kusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza 2023. Ghana yodaidza vatambi vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors weWorld Cup 2022. Injeye mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 4,627. Vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine zana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 131,129. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vashanu vana vechikoro. Vanhu mamirioni matatu nezviuru zana negumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,011,885 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabaiwa nhomba yepiri vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,312,337. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yeCOVID-19. Bato rezano pia mudunhu reManicaland riri kupomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yemutare kuti igovere vechidiki vebato iri misika yekutengesera kunyangwe dzimwe nhengo dzacho dzanga dzisina kunyoresa zviri pamutemo sezvinotarisirwa. Izvi zvinonzi zvakaitwa kubudikidza netsamba yakanyorwa negurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai nokutula Matsikenyere kukanzuro yemutare. Loida Mumoyo anotipa nyaya inotevera.
Tsamba iyi iyo yakanyorwa musi wa14 Chikunguru inoti kanzuro yeguta remutare inosungirwa kupa vechidiki vebato iri vanosvika zana nemakumi matanhatu nzvimbo dzemisika yekutengesera panzvimbo yechidzere market. Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi asi vakati zvinonetsa kupa misika vanhu vakawanda vakanyorwa mazita.
Tsamba yakabva kwaminista takaiona ende tikaiconsiderawo sekanzuro. Iruramiro yeboka roga roga apa vanenge vari panoungana kuti vange vachikwanisa kuuya kuzo kumbira rubatsiro rwo ma services kubva ku council ende isusu pavakanyorawo takaiona tikaigamuchira tikaiconsiderawo dambudziko ratakaita nayo nderekuti pavanhu vose vakanga vakanyorwa pa list iroro takaona vanhu vanenge vaviri kana vatatu chete vakanga vakaregister on our waiting list saka painge paine dambudziko rekuti tikwanise kungoona kuti tingavabatsira sei but tinozama nepatinokwanisa pese kuti tivabatsire maererano nemutemo yatinenge takaisa isusu yema allocating policies edu
vati vachangoita sezviri pamutemo kutanga kupa vakanyoresa
allocator munhu anenge ari pa waiting list yedu uye hatitangiri kuneve kumusoro tinotangirawo nemavakatanga kuregister tichienda vakavachiregister nezvimwe zvakadaro
amai matsikenyere varamba mashoko ekuti vari kumanikidza kanzuro kugovera nzvimbo dzekutengesera kunhengo dzebato ravo
taona maflea market avo tikaona kuti kunosara mamwe kunze kuti pane aya ari kusara pama additional zamaita tipa ivo mayuti kwete vemusangano wedu kana kuti vemusangano wendc mayuti ezimbabwe chivapa ivo because ndovangova mabasa kwese kwese ndokubva tagara musangano wacho takati meya nechiuku neni nemaofficers angu kumuno ndokubva tabvumirana kuti vachazovapa saka ivo vanga vasati vavapa but mayuti pate zvavo akaona vamwe vaakupiwa akabva abvunza kuti ko 160 dzemuziya dzaapapi ini ndokubva ndati regai tidini tiendese iri tsamba kucouncil just to remind because vanhu vanowandirwa zvinogona kuwana but kuita amtwist tingangovaita amtwist see
asi mutauriri wemdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu remanicaland vadavid panganai vanoti unjire uhwu hwagara huchiitika kubva kare mumatunhu ose munyika
tinotarisira kuti malocal authorities ndoo vane simba ndoo vane vakapiwa basa rekuti vange vachiregulariza mashandirwo apanofanira kunge pachiitwa asi kuno kwamutare tiri kuzviona kuti kune vamwe vanofunga kuti ivo nokuda kwesimba ravanenge vakawana muwaniro wavakariita vanofunga kuti vane kodzero yokuti vange vachisevenzesa nzvimbo dzinobhadharirwa nemacitizens ese mutaundi kuti dzishandiswe vari voga
mukuru wesangano revatengesi vemutare informal traders association mita vaitai kari parire vanoti hapafanirwe kuitawa zvetsvete vakakurudzira vanhu kuti vanyorese sezvinotarisirwa
munhu wese akagara pachidzeri is going to get his table or her table back onga paari paari ma new applicants varoda kuapply vari kuda table vano apply ku housing department vaapply ku housing department ndiye inopa matable ndomashandiro atiri kuita at the moment
makakatanwa aya akonzera kuti musika wechidzeri open flea market waifanirwa kuvhurwa mwedzi wapera unonoke kuvhurwa musika uyu unokwanisa kushandiswa nevatengesi vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 624 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Leda Moyo
vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekurambidza kushandiswa kwezvidhinha zvepachuru kuvakadzimba asi kanzuro inoti vari kugadzira zvidhinha izvi vari kusiya makomba nekutema miti yakawanda nunurai jena anotipa nyaya inotevera
kanzuro yechinhoi yakazivisa svondo rapera kuti kushandiswa kwezvidhinha izvi kunofanirwa kupera musi wa31 zvitagore rino ichiti zvivakwa zvose zvichasvika musi uyu zvisati zvapera zvichaputswa mumwe mugari wemuchinhoi uye vakambo vekanzura vawiri nyambe vanoti danho rekanzuro iri rinosiya vanhu vakawanda vasina mabasa uye zvinoratidza sekuti kanzuro iri kushanda nekambani yezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta iri
Zimbabwe becoming Chinese colony because what is ndokuti vari kuti kana vanhu varambidzwa kuita zvine zvinotenga zvitinha kupi machina ndo the only people vanenge vachinzi vanhu vari kukanya zvitinha zvifanga kuita sechivaka muno mutown which is wrong
mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji weruvimbo vatisaimokanyoka vanoti nguva yavapiwa kuti vapedze kuvaka vachishandisa zvitinha izvi ishoma sezvo vasina mari yakawanda yekutenga zvitinha zvacho Dano rekanzuri iri lasoro pozgwao nevamwe wanurarama nekukanya zvitina muchinoi amai Monica Mapfunde Matsva.
Ndakati kubva mararamiro angu nepropati yangu yandinayo nekuendesa kwangu vana kuchikoro vezvese mari yangu ndeyekuchipanga pacho ndinongona kutosvika nambura yakunayo dai ichozvo kuti ndienda kuitokamusamusika kaiva panongonzi mvura yatirofuti kunayo tirofuti muzvidhina muno saka ndozvo kungondiraramisa.
Amai Mapfunde Matsva vanokurudzira kanzuru kuti ivape nzvimbo yekukanyira zvitinha vachibhadhara mutero. Asi meya weguta vagare kaidendera vanoti vakatora danho iri mushure mekubhadhariswa mari yakawanda nebazi rinoona nekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Authority EMA.
Mari dziri kuchajwa neEMA kumakomba ari kuchera vanhu kusango kubva vari kukanya vanhu havasi kuzviona zviri kuchairwa mumakamo vanhu vachisiya makomba kana vanhu vasiya makomba ikoko EMA pairi kuuya haisi kuenda kunoita first maizi iri kuuya kuzoita first kanzuri ichizobhadhariswa nengirini mafaizi neEMA.
Vadendera varambawo nyaya yekuti vave kushanda nezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta ravo.
Kune rimwe divi vanhu vari kuona kunge kanzuri yaakushanda nemachina, but my own side it is an opportunity to the people of Chinoi kuti kune vanokwanisa kukanya even macontract bridge vanokanya vachitengesera vanhu vachada kuvaka kune vanodawo kuitawo machina izvozvo kukanyawo zvitinha zvine mhando yepamukoro zvinodiwa vanototangawo kutoita zvato opportunity vachitowanawo mabasa vachigadzirira vamwe vanhu mabasa vachitotangawo maprojects akadaro zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda muUnorema Shonaland and West vamunyaradzi Nariswa vanoti danho ratorwa nekanzuro yechinhoi rakanaka zvikuru kana zvichitariswa kuparadzwa kwenharaunda. VaNariswa vanoti pamusoro pemakomba ari kusiyiwa nevari kukanya zvitinha ari kuzokonzera kufa nekukuvara kwevana vanenge vawiramo, vanhu ava vari kutema miti yakawanda inodiwa pakupisa zvitinha izvi.
Danho rakatorwa nekanzuro yechinoi rekurambidza nokumisa kushandiswa kwezvitinha zvinokanywa atingati muchirungu mafambrics. Danho rakanaka zvikuru. Tanoonawo zvakare kuti nyangwe miti chaiyo nzvimbo ikoko akuchina.
Zvidhina zvinogadzirwa nevanhuwo zvavo zvinotengwa nemadhora $35 pachiuru chimwe chete zvichienzaniswa nezvinogadzirwa nezvizvarwa zvekuchina zvinoita masenzi $50 emari yekuamerica chimwe chete zvichireva kuti madhora $500 ekuamerica kana kuti US$500 pachiuru chimwe chete pozoita mari yekutakurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Donje rakawanda zvikuru rinonzi ratsva pamatura eParrogate kuchecheche kuchipinge mushure mekupiswa nemoto usati wazivikanwa kuti watanga sei. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana vakuru vekambani iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano revechidiki vemunharaunda iyi vePlatform for Youth Development vaClarice Maduku.
Zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwana nenhasi musi weMonday 4 October panga pachitsva Donje kambani yeParrogate idepot rinochengeta Donje varimiri kuchisumbanje chinyangwa kwamatikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchipinge South vanorima Donje Sterling ndoko vanenge vachiendesa Donje ravo pavanenge vachitengesa ndo Donje racho ratsva ratsva zvekuti zhinji ranga riripo ava rine vakwanisa kuita ari sefa pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengetedza mabhero aya acho akawanda Sterling.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Pachiitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya vaiti vanomirira kuti vaite zvekupumhangairirwa kuti kune zvaitika. Saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 kavanhu vakazira kuma4 5 asi mapurisa azotanga kusvika kuma11.
pataurwa here kuti moto uyu watanga sei?
Parizvino hapana taakuziva kuti chii chiikuitika, nekuti moto watanga usiku. Vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira pao kuma 4 floors. Moto wanga watofamba zvichitonzi kana rachicha haricho zvinoita miti rinotane pakati. Zvingangodero pane pfungwa mbiri dziripo. Wekutanga ndiyo kuti pamwe yatingati human error, pane angangoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonhedzawo chikuchani chefodya chongodonhedza asi asina chitarisiro. Asi munzira dzose vanhu vanogara munharaunda tinozivawo zvimwe zvitemo zvine vagari vari munharaunda iyi allowed parogate vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzakusupa zvakanaka. Nedonje iri idonje riri pachipa program yapresident yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatendeka kunze kwekoti kuvasikana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magrosaries pamwedzi mwedzi yongo vanopiwa mafuta kana kupiwa zvinhu zvavainge vasingakwanisi kuzoshandisa paneo maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachisati vapiwe mari vozozvishandisira vega.
Pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi?
Pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeparogeti vachitoda mari dzedu, kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva. Saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threti iyi ndo yazoshandiswa nevamwe vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina.
Mukuru wesangano revechidiki replatform for youth development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Svondo Rapera nechishanu vakavandudza utungamiri hwemakomiti epamusoro mubato ravo eNational Standing pamwe neNational Executive. Danho rinonzi nevamwe rakanangana nekusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023, asi vamwe vachiti vari kuzvitenderedza nevanhu vavo. Vamwe vanonzi vakapinzwa muNational Standing Committee vanosanganisira vaLast Mayenga Hama, avakadomwa semunyori anoona nezvegwara remusangano kana kuti Policy and Research, vachitevedzerwa naamai Jasmine Tofa. VaMayenga Hama vakaita makore akawanda vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vaPetros Mutedza, asi vakazochenurwa nematare edzimhosva. VaDaniel Molokele vakadomwa kuve mutevedzeri wemubati wehomwe kuchitiwo vaOstalos Siziva, vachidomwa kuve mumwe vatevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko, chigaro chaive navaKeyford Tsvachiwayo. VaTsvachiwayo vakapiwa bazi idzva rinoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti Diaspora Affairs and Operations. Vamwe vakapinda muNational Executive Committee yeMDC Alliance vanosanganisira vaPromise Nkwananzi, vaJoelin Siwanda, vaJames Gumbi navaCaston Mateu. Mutauriri vavaChamisa Dr. Mkululeko Siwanda vati vanga vasati vave kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo hurongwa uhu huchiri pakati huchienderera mberi. Mukuzviya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Kuchinja nhengo dzebato kana dzesangano chinhu chakangonaka, nekuti unenge uchiunza pfungwa itsva. Zvatinoona ndezvekuti MDC sebato rematongero ezvenyika riri kutsikidzirwa nekusanditsirwa neZANU-PF. Saka zvakangonakawo kuti varatidze kune vanovateverera nevanovatsikira kuti vachiripo uye vachiri kuedza kuti vachinjinure nekugadziridza zviri mubato mavo. Saka ndofunga chinhu chakanaka kunoona kuti vamwe vacho vanhu vatsva vasati vakwegura, vamwe vacho vanhu vanga vachingozikamwa kuti variko, asi zvichingoratidzawo kuti vaChamisa vakuda kuti vange vachisimbisa bato ravo nekuisa nhengo itsva. Zvinongoratidza kuti aiwa ibato rinorohwa nyora dzisiri kubuda ro.
Pane vamwewo vari kuti idanho rekuumba musangano pamberi pesarudzo dza2023 nevamwewo vari kuti aiwa ndere kuzvipoteredza nevanhu vari pedyo navo, munoti
icho ichokwadi? Kuti kana bato reMDC Alliance richigadziridza tichisa dzimwe nhengo. Eka, zvakanaka kuti vakatarisa kakutsarudzo nokuti kana vakatarisa sarudzo ya 2023, hausina kutarisa sarudzo ya 2023 una ma players masharo kana team ichienda ku World Cup Dubai 22 national team gaindi une ma players anenge matsva vachisanganisa experience ne usefulness. Saka handifungi kuti chinhu chakashata.
Takaonawo vachamisa vachiparura chigaro chitsva kana kuti bazi idzva re diaspora affairs. Zvinhu zvamungataura pamusoro pechigaro ichi?
Zvakanakawo nokuti zviri kungofungidzawo vatsigiri veMDC vari kunze kwenyika kuti aiwa bato ravo richiri kuvarangarira.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare neStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika yeBurkina Faso yatarisana nedambudziko rekusagadzikana rakonzerwa nehondo, umwe murume ane unyanzvi munyaya dzemakombiyuta kana kuti web developer vaBeni Nombre vari kushanda zvakasimba padandemutande reFacebook kuti vaburitsewo rimwe divi renyika iyi rakanaka kuti vakwezve vashanyi vekunze vakakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Kusagadzikana kwemunyika iyi kwapa kuti hurumende yeAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzikurudzire zvizvarwa zvadzo kuti zvisashanyira nyika iyi. Nyanzvi munyaya dzezveutano zviri zvizvarwa zveAmerica vaJeff Julius navaAdam Patapotian ndivo vahwina mubayiro wakakosha zvikuru weNobel Medicine Prize. Vaviri ava vanonzi vakanyatsojekesa kuti zvinofamba sei mumuviri wemunhu kuti ange kubviswa kana kutonhorwa. Iyi nyaya yanga yatemesa nyanzvi munyaya dzezveutano musoro kwemakore akawanda. Makwikwi aya ari kuenderera mberi kusvika nemuvhuro. Nemuvhuro ndo pachadomwa vakakunda munyaya dzechemistry uye kunyorwa kwemabhuku nezvimwe. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association unova mubatanidzwa wevarapi vechivanhu, maprofita, vafundisi nanambuya nyamukuta vanodarika mazana matatu riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisadeure ropa nekupa vanhu mishonga yekuromba. Kuoma kwaita upenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kunonzi kwaive kupa vamwe vanhu kuti vauraye vana vadiki kunyanya nekuda kuromba. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri Bishop Casbert Nyaruvende vanoti nhengo dzese dzezinipa dzinofanira kuita basa rokurerutsa matambudziko nemarwadzo anosangana nevarapi vavo, kwete kuzovabatisa mishonga yezvikwambo izvo zvinozoparadza mhuri dzavo.
Kune nyaya dzisingafanirwe kuti dziwanikwe kumunhu anonzi murapi, kuti kana uchida kupfuma iwewe toda musoro womunhu kana mabody parts imhosva pamutemo wemuZimbabwe. Uyezve hakuna dare rinoda ropa kana rinoshandisa ropa rinoshandisa kuchekeresa munhu. Nauya ndiri kutaura yakabva nekwakumanikaland, kwainzi kune vanhu vaibatwa vamwe vachiurayiwa, asi zvizvonzi kune n'anga dzadziri involved panyaya idzo. Saka kwamuri imimi takatoendako tikanoita meeting kunyanga nenhau iyoyo. Saka ndiroti kwamuri imimi varapi, musafe makainvolvwa panyaya yekuchekereswa kwevanhu. Hakuna chinonzi chikwambo chinopfumisa chinoda ropa zvichiitwa nemimaprofita kana neming'anga. Budai mazviri mubude munyaya idzodzo, hatidi kuzvinzwa.
Mutevedzeri waBishop Nyaruvende amai Sarudzai Jaravaza vatsinhira vachiti mabasa ari kubatwa nedzimwe n'anga haakuridzirwe.
Kana paine anga ine pfungwa yekuti nhasi ndoda kunocheka nhengo yemuviri kuti ndigone kupfuma, ngaazviregete. Kana paine mumwe anga chifungwa kuti ndikatora musoro wouropi hwemwana mucheche ndokuti bhizinesi rangu rifambe, ngatizviregetei. Mukazocherechedza makuenda kumashuro vanhuwo vari kufa vari marombe.
Constable Pride Govo vanoshanda paRoadsville Police Station vari kuVictim Friendly Unit vanoti dzimwe tsika dzechinyakare dzakanangana nevanasikana hadzichafambirane nemutemo.
Mwana kana ari mbiki jera rokuita nhumbuka ririko nokuti mwana musanangane nhumbu. Manje kana mwana ane 13 years kuchipatiwa chaiko anonokusha zvimwana haazivi.
Munyori wedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association ZINATA Sekuru Prince Mutandi Sibanda vanoti sangano ravo haribvumidze nengo dzaro kudeura ropa remunhu. Sekuru Sibanda vanoti kana kuchine nganga dziri kuti dzinoda kusanganisa mishonga nenhengo dzemunhu, veruzhinji vanofanirwa kumhangara kumapurisa nechimbi chimbi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu dzinoti nhamo yekusaenda kumabasa yaunzwa neCOVID-19 yave kupa kuti vamwe vade kuromba. Mapurisa ane nyaya dzakawanda dzaari kuferefeta zvikuru dzekupondwa kwevana paine fungidziro yekuti vanhu vanenge vachida kuromba. Ongororo yakaitwa nebazi reutano yakaratidza kuti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushaya mari inodiwa nana chiremba kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 kuHaka Game Park kumasasa muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Munaudzemitambo. Vamwe vatambi vechikwata cheMavarriors vari kutanga kusvika muGhana nhasi kugadziriro yemutambo wavo we 2022 World Cup nemaBlack Stars uyo uri kuno mugovera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Maneja weMavarriors vaWellington Mpandare vaudza Studio 7 kuti Captain wechikwata ichi Knowledge Msona nevamwe vari kusvika muGhana nasi.
Mukomana achatanga kusvika kuGhana ndi Knowledge Msona achasvika nasi. Vazhinji vachasvika mangwana. Vari kubva kuZimbabwe technical team na Raman Kutsanzira. Masha Munetsu uyo akabva kuFrance akasvika pa weekend muZimbabwe tichasimuka naye. Na Kelvin Matsongwe ndo vachananga kuGhana mangwana nechipiri, tichisvika musi uyo nechipiri zvakare.
Mutambi achapedzera kupinda mukamba ndiTine Jadebe anotambira Houston Dynamo kuAmerica uyo achabatana nevamwe nechina. Aimbove murairidzi weMayoung Warriors Lloyd Sugove anoti Zimbabwe ine mbiri yekutamba zvakanaka kunze kwemusha.
Unhu hwavo ndewekuti kana ari pamusha dzimonguva vanotatarika, saka vanokwanisa kushamiswa neZimbabwe nekuti havanyatoiziya. Ndinovimba kuti tinokwanisa kukunda.
Mubati wepagedhe weMavarriors Washington Arubi anoti vachaita nepese pavanogona kufadza chaunga chiri kuvatsigira.
Vari kugara vachingotaura nesu and vari kuti motivate each and every day. Vari kutaura nesu pamafoni zvese chichi and tiri kuona even nekusapota kwavari kuita pamasocial medias zvinotipa confidence kuti tipushe tiwafadze.
Ghana seZimbabwe yakadzinga murairidzi wayo Charles Akuno ndokudoma Milovan Rajevic wekuSerbia. Vatambi vane mukurumbira munyika iyi vakaita saThomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace naMohamed Kudus weAjax vadaidzwa kumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete kubva mumitambo miviri. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mana ichiteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoints matatu. Chikwata chimwe chete chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa mukurwisana nedenda reCOVID-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175-7255 shortwave. sezvo nguva yedu yapera rakaiti ngotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Bato rezanu PF kumanikaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika. Donje rakawanda rotsva nemoto kuchipinge. Ghana yodaidza vatambi vayo vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors weWorld Cup 2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA ndebele.